tinendeosvika mwari ave saka nuvai security nokuti vari kuramba tichiteera saka tasvika pabhora which is about aramba 20 kilometers nekwavazokwira mota tikasvika pabhora sata zakatimbokubuda murehwavhijana timboona kuti zvakamira sei tikaona kuti vanhu varisekutsvaka ipapo takavazoona kuti security yani yakunetsa ndika kaa ndakazotaura namafarauri ndikati ha kune kuzvinzva izvo zvakunetsa nokuti vanhu vadu varamba tichiteverera andipatakazodiaida kuti zvinani timbomira sezvo tamira kudai titarisira kuti sue wechina musa 25 vataitarisira kusvika muharare tisango tisatofamba tinda kumaeducation offices emuno muharare kuhead office tichinosabuda petition nyange tisinazopedzisa hedu na8 kilometers dzasara hedu tongotangira muno muharare tinosvika pamaofice tichiata gwaro redu.
Iko kutyisidzirwa kwamakaitwa uku zvinokurakidzai chii nemamiriro akaita zvinhu muzimbabwe?
Zvotitaridza kuti zvino muzimbabwe zvido zvevanhu kana kodzero yevanhu haisi kunyatsotevedzerwa sekuwirira patakaita patakabvumiranisiwa constitution nokuti zvinhu zviri muconstitution ndo zvimwe chetezvo zvatikurambira nevanovatinoti ndoemutemwana kana kuti kotetaisi vationa kuti nyika yedu hatina rusununguko rwatoti tinarwo.
Mune matanho amuchatora here ekurakidzawo kunyunyuta nekushungurudzwa kwamakaitwa uku?
Tichatotora matanho nokuti hatingangoregi zvakangodaro nokuti iye wakatotishungurudza kutishungurudza ikoko uyezve hatiti zvorova kuti hatisi tega tichikushungurudza totomirira nevaya vatingagoni kumuzvitaurira iti tikabudira pachena tonyatsoona kuti zviri kuitwa nevemutemo zvazvitizvo zvatiotarisira kuti zvive zvinoitika munenyunyuta.
Ko rutsigiro rwamakawanawo kubva kune vanhu vamaisangana nawo makarutambira sei?
Rutsigiro tairwona chaizvo kunyanya takuda kusvika mamurehwa macho.